mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 nyamahugu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC ndi chiti ezi noi ziri mchurongwa cha nasi. Wanugumi nevashanu wakafane COVID-19 muZimbabwe nezuro. Wamweve mabizimisi wanukumbira hurumende kujiva wezere nguva ye kushanda wa chiti mabizimisi avo ave kutatarika. Sangano re July 31st movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzikiswa pamusoro peCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina nemazana mana ane gumi nevatanhatu 4416 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru makumi mashanu zvine makumi mashanu nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevatatu 2,552,573. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvipfumbamwe ane mazana mana ane makumi matanhatu nevatatu 1,619,463. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi masere neumwe 124,581. Vapora munyika vachiita zviuru zana zvine gumi nezviviri zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 112,399. Kota rinoona nezvemaindastry Dr. Sekai Nzenza vanoti nhasi dare remakurukota riri kutarisirwa kuzeya nyaya yechikumbiro chevamwe vemabhizimisi chekuti vapwedzewe nguva yekushanda sezvo vari kuti mabhizimisi avo ave kutatarika uye huwandu hwevafi nevanobatwa neCOVID-19 hwaderera. Dr. Nzenza vanoti dare remakurukota richatora danho mushure mumusangano wekomiti inoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 reNational COVID-19 Task Force. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakaudza Studio 7 kuti vakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Dr. Nzenza nemamwe makurukota tsamba yechikumbiro kuti mabhizimisi avhurwe kwenguva yakati rebei sezvo ave kutatarika. Pasi pechikamu chechina chekurwisa COVID-19 kana kuti level 4 lockdown, vaMnangagwa vakati zvitoro zvivhurwe na 8 mangwanani zvovharwa na 3 masikati. Asi vaMutashu vanoti vanoda kuti zvivhurwe na 6 mangwanani zvovharwa na 10 manheru sezvo vanhu vanoguma voungana vachida kutenga zvinhu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vauza Blessing Zulu West Studio 7 kuti vanotambira dano rekuti mabhizimisi abvumizwe kushanda kwenguva yakati rebei.
Isu takagara tati taida kuti ma trading hours aitwe extended nokuti kuona kwedu anga ari too short.
Asika chikonzero changa chichipwa nehurumende mukuti zvitoro zvikurumidze kuvharwa chinangwa changa chiri chekuti vanhu vasaungane ungane kusvika manheru vozo manyidzana vachikwira mabhazi. Pane dambudziko rei zvitoro zvikavhurwa kwenguva pupi pupi?
Kana ma trading hours ari mashomanana pazuva, vanhu vanozara mumasupermarket zvichikonzera kuti dzimwe nguva chirwere chingagona kupararira.
Chikumbiro chenyu changa chiri chekuti zvitoro zvivhurwe kubva nguvai kusvika nguvai?
Taida kuti ma trading hours ange ari normal from 8 to about 5 kuitira kuti makambani nevanotengesa vawane mukana wekunyatsotengesa uyo vanhu vapinde muzvitoro kana mekutenga munzvimbo dzekutenga vakafaranuka vasina kunyanya kuwandisa. Tiri kutoshama kuti vemaretailers vava kuti mahours anga avandudzwe.
Sei muri kuti makushamisika nezviri kutaurwa nemasangano anomirira vana muzvina zvitora?
Ndivo vakanga vari number 1 kuti mahours ngaadzikiswe. Saka zviri kutotishamisawo, asi zvinhu zvakanaka kuti mahours awedzerwe. Tinofunga kuti task force ikasangana nhasi sezvamutaura kana kuti sezvataurwa nehurumende ikaongorora mahours iwavo ikaita kuti arebeswe awandudzwe, zvinoita kuti vemabhizimisi zvivanakire. Asi tiri kukurudzira kuti tichengetedze utano.
Izvi zvingakwaniswe kuitwa sei chaizvo kuti vanhu vasatapurirwe chirwere ichi vachizoguma vafa zvakare sezvanga zvichiitika mazuva apera?
Matanho ese anofanira kutorwa kudzivirira COVID-19 anofanira kutorwa panenge pachiwedzerwa matrading hours iwawa. Saka tiri kutarisira kuti matrading hours anogona kuvandudzwa pakaitwa any review inoitwa panguva ino iri kutevera matrida.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Sangano rinorwira ugaro hwevanhu hwakanaka reJuly 31st Movement richishanda pamwe nemamwe masangano akazvimirira mapato ezvematongero enyika, makereke pamwe nemamwe masangano anomirira kodzero dzevanhu, rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira zvichitevera kuramba kutambirwa kwegwaro ravo renyunyuto nedare reparamende. Nengo yesangano iyi uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti dare reparamende rakaramba kutambira gwaro ravo renyunyuto ravakasvitsa pavari masvondo maviri adarika pasina zvikonzero zvakapiwa uye havana kuwana minduro. Sangano reJuly 31st Movement pamwe namadzisawira aro vakasvitsa magwaro enyunyuto aya kudare reConstitutional Court, kubazi rezvemutemo pamwe neparamende masvondo maviri adarika vachikurudzira kuti zvinhu zvina zvinosanganisira kuvandudzwa kwemutemo ine chekuita nesarudzo, kupedzwa kweuori, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti vemakereke havana simba rekudzinga nhengo dzinenge dzisina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reparamende sezvo tatadza kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vaKandemiri takatanga tangozoona ava manyuzipepa zvabuda manyuzipepa kuti vakariramba gwaro redu, kubva tazoverenga Hansard ndomatazoona kuti allright, zvirokwazvo havana kugamuchira chikumbiro chedu nezvinyunyuto zvedu zvanga zvabva kuvagari veZimbabwe atingati macitizens. Hatina kusvitswa zvachose nijiro yavo havana kutingira tipa kana vatizivisa changozvo zvone mapepa nawo
zvikonzero zvipi zvapiwa neparamende kuti irambe petition yenyu
zvikonzero zvavapa pamaverengero etaita kumapepa nawo vanga vachiti ivo havana kugamuchira nekuda kwetingati matechnicality havanga vachiti ndo havashandisa kuti varambire gwaro redu iroro.
Makasvikawo petition yenyu kana gwaro renyu kudare repamusorosoro reconstitutional court pamwe chete nekubazi rezvemitemo mati maonawo here mhinduro kubva ikoko?
Hatina kwatapuwa mhinduro zvachose. Vari kunyatsoratidza kuti hai zvinobve kuvanhu havanei nazvo kana kuti havape pfungwa dzavo zvakanyanya pazviri. Hatina kumwe kwatange tapindurwa kunze kwekuo kuparamende kwangotipindura kuburikidza
matano hapa ama kutora iye zvino tichiona kuti paramende yaramba kutambira petition yenyu uye hamusati mapindurwa nemamwe mapoka amakasvitsa magwaro enyu.
Isu tiri kutoti bhora mberi kana vasi kutambira zvikumbiro zvavanhu isusu tichapfuure mberi nekuratidzira kana nekuratidza zviito zvedu sezvatinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Ende uye chimwe chandoda kutaura ndechekuti struggle iyi yakakura zvekuti haingamiswi nekurambidzwa nematechnicality. Hatingatadzi kupfuure mberi nebasa rinokosha kudai rokugadzirise nyika yedu nekuda kwezvikonzero zvetingati zviri technical. Vanhu vanopfuure mberi nekuti kana pane pano kudzokorodzwa kusabhita zvakare tinogadzirisa topfuure mberi patinokosha. Ndicho kuti vana veZimbabwe nemacitizens ari kumashure kwepetitioni vari kuti aiwa ngatipfuure mberi kana ivo vasina bindu riri positive yavati vauya nayo.
Zvii zviri munyunyuto yenyu kana mugwaro irori zvamuri kuda kuti zvigadziriswe?
Chekutanga pane nyaya dzehuori dzatiri kuti huori huri kuwanda uye hapana zviri kuinzwa nenyaya dzecorruption. Ngapainzwe kuongororwa nekumise huori kuti nyika ifambe zvakanaka uye vagari veZimbabwe vagone kugara zvakanaka. Chechipiri tine nyaya yekuti taakuende kusarudzo pasina kuita inonzi realignment yemitemo yenu kuti sarudzo dzigone kuva dzisina kudzvanyirirwa dzakasununguka. Izvozvo zvinokosha kuti hatingaendi kusarudzo zvisati zvagadziriswa. Sarudzo dzatotisvikira idzi muna 2023.
Avo vange vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vari zvakare nhengo yeJuly 31st Movement vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union ATUS rinoti varayiridzi havasi kuzoenda kumabasa nhasi richiti pachine zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa. Sangano iri nderimwe revakaratidzira nezuro pakavhurwa zvikoro. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa nhasi. Vachere vati sangano ravo rine zvimwe zvirongwa zvavasingakwanisi kutaura pari zvino. Tabata vachere tikatanga nekuvabvunza kuti kuratidzira kwavo kwavakaita nezuro kwakafamba sei.
Nezuro takawanza tichiratidzira isevarairidzi weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe chete nevabereki vakanga vacha vakapindawo zvekare mukuratidzira uku. Uko tairatidzira pamusoro penyaya yedziso munyika medu kuti hurumende yawanikwa ichiisa mvura zvikoro zvingo zvembunyikidzo kuvabereki pamwe chete nevarayiridzi uye kuvana vasina gadziriro yakakwana uye pasinawo gadziriro yakakwana yaiswa muzvikoro maererano netenda ratinaro recovid-19 uye nenyaya yemuhoro yevarayiridzi nezvekare nenyaya dzemaschool fees vabereki vanga vasina gadziriro. Saka nezuro chakawanikwa tichiita kuratidzira uku kwakanga kukatekeshera mukati menyika zvokuti vabereki vakapindawo mukuratidzira uku pamwe chete zvenevarayiridzi nokuti mune dzimwe nzvimbo hurumende yakazenge yakutoshandisa mapurisa kuda kudzivirira kuratidzira kwaiitwa uku.
Vabereki vanoti
vabereki vari kutsigira danho ratakatora isu sevarayiridzi rekuti zvikoro zvanga hazvifanirwe kuvhura panguva ino yekuti hapana zvaitwa nehurumende zvichaita zvedziviriro yakakwana kudenda recovid radai kunge richiuraya vanhu vakawanda munyika. Uye zvekare vabereki vari kunyunyuta wachitikira zaatakutawaisu sinesana nule ama kamete zoroti ya zinu Zimbabwe kuti wanu waifana kupi wa mungu wa ya kakwana kutu wanu wa shungani za pari kutu kunti uye masku sisi kutu wanu ngonzi kutuera mangwana mazumupi wa mazwa matatu kutukoro za wakufurwa musule mungu kwa mbeni wanzi kune lockdown uye sewa kuti nyaya tisenye ya kakusha inu na kuti wana hiri tiwangi wa kiti wa muru ya kakwana saka wangu sikira jose latukuta wa sanga na rama kamete trotsi ya zinyo Zimbabwe do saka wanga wa chijo ina pangura sina kwa chaka ita suru
kwe urumende pani ya shaka mpota wa rairene suru
urumende suru wa ina kumbe ya chaura chunu
danu roma kutora ndiripi maa kutokila kumabasa ere
Ifuara hizi kuzokera kumabasa, chinoda sikuru, hasi chinozokera kumabasa, kana supani siyo zakafana na nekunge paine zakaiswa mkukoro zineta kuti denda ya COVID-19 kuzakulana, uye zekare zineta kuti chingi tukwaza kuinda, ya chinozi capacitation, ya kuti chine mkwaza mkuti, Voku mbatasha Chawa nacho uwiri Asimu ureda Kutikwaza kukitikita saka naro
Saka muriku chinasa musikuenda kubasa
Nasi atisikuenda kubasa Sekare uye tisangi Kisizo wa Mimwe Nemangu maitio Ekura chitikira Akasikana atikwaza iliku matahula parisino
Abo vanduari mnyori mkuru We Atus wa Robson Chere Wari parunare kuarare Ne Studio 7 Chombo tarisa zirimu mapepa na u anasi. Herald rinoti vamwewe vanu wakati za kuruiswa. Nevarui vanokurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique. Vakatangidza kudzokera kumisha yavo nezuro. Mauto eRwanda ndiwo akatanga kuenda kuCabo Delgado kunobatsira Mozambique. Akazoteverwawo nemauto eSADC. News Daily noti Zimbabwe Revenue Authority pabite bridge yakabata mishonga inodhaka yakarambidzwa munyika inosanganisa mushonga wechikosoro weBron Clear. Mishonga iyi iyo yakawanikwa mubhazi reProliner zvaienda kuHarare inonzi yakanga yakanyorwa mazita evamwe vakuru vemauto sevatambiri vemishonga iyi. Kambani yenhau yeReuters inoti Nezuro Muvuro Maneru Amerika yakapedza kubudisa kubva muAfghanistan mauto ayo ose. Amerika yange yave nemakore makumi maviri nerimwe ichirwa munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
I am a member of the Zimbabwe. Parasara kuti zvama union zvine hazvina kubatana pwanya yechiune ndicho sukira marwira mari mapwa mane hurumende mocho sitanga zvama union zvine zvakawanda wanda zvinoti zvakati zvavanongotumidza masitanga wanda wanda hamuna kubatana masitatisha muZimbabwe murumadofo chaichaya ine mari yachamufamaka iwana kana muchita zvamukuita zvo hurumende yakataona kuti hapana hapana zvamunoita bozomuri zvinyeke nyeke zvewanhu munongoti hei kwee mfuru wanita chikura hatiende kuzvikoro hakuzongokuona mavhara kuzvikoro makuticha wana murumadofo machiya kuZimbabwe
Apo pa studio 7 mangwanani akanaka vateereri nevashamariri vacho ini ndoda kungotaura zvangu maerana nenyaya yemaovhid akasungwa vaenda kunoona vamutuli mumwe maovhid iyayo noti pamberi nokusungwa ngavasungwe ngavagare kumba tiri mulockdown vanoda kungofira chimberereka mutauni hapana kana kwanomboenda nenyaya iyoyo vanodaramba vachingotambira vakabvirira kudhara kupuwa mari kubva mugaba chiri mupenyu vakapiwa ma 15,000 avakaja chitengera mumwe makabhiji padamura bachingo hora chito chingo hora kunga ambo gaya kuti kwesizu ana tisingambo ziwo payslip satambo bada kana payslip satambo wanawo kana basi tinozosei ndini baba ruwa barare ngawasungwa ngawasunge ngawo dzokwadza kwasa
yee makadini kwa studio 7 apo ndikuda kutaura nezvenyaya ya baba avo vekuti kwanzi vana vemahovheti vana vemasoja vana vemaporisa vese vakusapota Nelson Chamisa vakusapota MDC kundo zviripo kana ibaba mati tingarambe tichitamba chibhora chisina mweya here chibhora chakafuponja kare kare toramba tichitamba chibhora ichocho tinotamba kabhora rinotambika tingaswero mhanyisana nezvichembere zvachembera kudhara ameno imi muchine shungu nazvo sarai nazvo
Monzo ranga sade kuti nyangadza kude kuti kwai handizi kudainzirwa paonina paZambia kutochema chema wachiti handizi kudainzirwa handiti munangagwa wakaende here handiti ndo zano PF2 yachona wakaemerwa ndi munangagwa konaye ngasachema chema handiti kuti cheche cheche yataura munangagwa ndichona ichocho hapana chaanoramba monzora kuratidze kuti zano 2 iyoyi Ya, ndinan posane ndire parasini bega pa South Africa. Murise vano studio 7.
Eh, mamukase pa studio 7 murise yenyu. Haende zvikanwa nekungonzerona. Shuwa pa studio 7 apo munotipa nhau dzakanaka nhau dzinoyevedza. Tinozvitenda izvozvo ramba makadaro. Handina akawanda ondoda kungotaura pamusoro painterview anozviitika na Chamisa akawina haatongi Zimbabwe anoreva nhema anoreva nhema ende doro iroro ari kutaura kuti mukaimbike doro ya for sure doro tinotoribika tichipembera kubva kwake Tuendoruno hari kumubuda muofisi momo, hari kumubuda, hati shungurudzo sere. Hati fote tese pana Chamisa wanu, kana mchivu wanga hati fote pana Chamisa titore nyika. Nyika inake wana wa gare umuru gare, wana wa shande ukwete shekudai wana wa jiko na kuda ugazirisa shekukura hude akona utaku papanyi karo. Gami ile ugazirisa shekukura hude tikona za mbata bobo 2023 abuda mungu office.
Hilo gore nili itaka kukutu kwa ziku, school fees ya pina. Zaka nyanya. Asita kangu uzo gomera kubadara school fees ya ki. Bati anato asi kuchadzika. Asi ri kuchadzidza anato. Ndo pendri kuchibunda utesezo school fees yo yaka uwe kupida. Isusu. Ndo badara. Tino badara ine majidakishe nere ukaende kubasa. Unuana peya kwa ya kadini ya kazara. Ipo muzimbabwe mwati. Asi ukarova. Inezgo majidakishe nere. Saka apa pane mapane madeduction here kana kuti panonga pasina mubvunzowo wendinawo panonga pane madeduction here kana kuti zvazvekundotorere avabereke kuita chikorokoza chekuti mwode mare munonga mwa kutomhanyire kuna abereke kuti bvisai mare yakakwana ipo kusina dzidzo ndosaka inini hangu ndambouya nechiti dai kwa kuri kuti president hako Robert Mugabe adzokera hake atonge nyika yeZimbabwe sezvo waikoshese dzidzo Aripo isusu taitopuwa mabhuku mahara, maticha saimborova, waitoterwa futi uri kumba kana ukarova. Ndoo saka inini ndiri ndabvunasa kuti apapo panoda kuti panga pakajekesa kana zvisiri zviro zvakade kunga zvekunga kubirana birana mukati zviri zviro zvefeya feya. Kuti zviri zviro zvefeya feya zvinofanira kunga zvine madeduction asi kana zvisina zvinonga zvotaura kuti ndinofanira kubvisa mari yakangokwana ana asikadzidzi. Zvandofanana nekuti munhu wese uri muZimbabwe uri kuende kubasa kachero asipo unofanira kundoone pei yake yakakwana iri full pay ndozve zvinonga zvichitaura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mu Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kanzuru yemubatanidzwa wenyika dzemuEurope kana kuti European Union nezuro yakayambira nyika makumi maviri nenomwe dziri mumubatanidzwa uyu kuti sezvo chirwere cheCovid-19 chave kupararira zvine mutsindo muAmerica, nyika idzi dzinofanirwa kuchenjerera vashanyi vanobva kuAmerica. Zvaitwa neEuropean Union izvi zvinoratidza kusagadzikana kwenyika idzi maererano nemamiriro akaita chirwere ichi muAmerica. European Union inotya nhamo yecoronavirus yeDelta iyo iri kuuraya vanhu vazhinji zuva rega rega muAmerica. Coronavirus isati yavepo, zvizvarwa zveAmerica zvinopfuura mamiriyoni 10.5 zvaishanyira nyika dzeEuropean Union gore rega rega. Kanzuru yeEuropean Union inoyambira kuti vanhu vanenge vachifambira zvinhu zvine basa ndivo vanofanirwa kubvumidzwa kupinda munyika idzi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatudze zvizhinji.
Nyika dzemubatanidzwa weEuropean Union kana kuti EU dzabvumirana kuti vashanyi vanobva munyika ino yeAmerica vanofana kungwarirwa kana kurambidzwa kuuya kunyika idzi kana vasiri kufambira zvinhu zvakakosha. European Union yabudisa gwaro iri kana kuti tatingari pachirungu guidance kunyika dzayo dzese dziri 27 kuitira kuti vangwarire vanhu vanonga vachibva kuno kuAmerica. Izvi zvakonzerwa nekuti wandu hweutachiona weCovid-19 kunyanyanyanya chipandi cheDelta variant wawandisa muno muAmerica zvokuti vanhu vakatakura utachiona vakawandisa zvikuru kwazvo. Saka nengo dzeEuropean Union dzakutya kuti vanhu vanobva kuno kuAmerica vakabvumidzwa kuramba vachienda kunyika ikoko kuEurope uko vanozofamba vachiparadzira chirwere ichocho zvinozoita kuti idzo nyika idzi dzeEuropean Union dziremerwe neDelta variant iyo yatekeshera nyika yese, asi pari zvino kuEurope inyika shoma dziri kunyanya kuremerwa nayo sezviri kuitwa kuno kuAmerica.
Izvi zvinobatsira sei sezvo vashanyi vakuEuropean Union vachiuya kuAmerica pavanodira?
Tingati ndoda kuti tijekese zvakare kuti guidance kana kuti chisungo ichi chaitwa neEuropean Union muchirungu vanoiti non-binding, kureva kuti hachisi chisungo chinomanikidzirwa nyika dzese dzeEuropean Union. Yakafanana nechenjedzo yapiwa nyika idzi kuti zviri kwadziri kunyika imwe neimwe chete, asi ivo semubatanidzwa vari kuti vanhu vanobva kuAmerica ngavambomiswa kubvumirwa kuuya kunyika dzekuEurope ikoko dzeEuropean Union. Nechikonzero chandataura chekuti COVID-19 yanetsa kuno kuAmerica, saka maEuropeans vaakutya kuti inogona kuyambukira ikaenda ikoko zvikazovanetsawo ikoko. Izvi hazvina kuitirwa America chete. European Union yasungawo chisungo chimwe chetecho chinosanganisira nyika dzinosanganisira Israel, vana Kosovo, Lebanon, Montenegro neana Macedonia ikoko uko. Nyika idzi dziri kunzi dzine utachiona hwakawandisa, saka vari kutya kuti vanhu vanobva kunyika idzi vakaenda muEuropean Union block vanozokonzera kuti utachiona urambe uchipararira wozobata vanhu vakawandisa, European Union yodzokera kumashure mushishi yayo yokurwisana nechirwere cheCovid-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 15 vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vemabhizimisi vanokumbira hurumende kuti ivawedzere nguva yokushanda vachiti mabhizimisi avo ave kutatarika. Sangano reJuly 31st Movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzidziswa pamusoro peCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.